Mapato mazhinji ari kupinda musarudzo audza Studio 7 kuti akatanga kukokwa nezuro manheru nemangwanani anhasi kuti atume nhumwa dzawo kuzoongorora kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kuchaitwa nekambani yehurumende yeFidelity Printers. Kurukota rezvemutemo zvakare vari kumirira mutungamiri weZANU PF vaEmerson Munangagwa musarudzo idzi vaziyambi ziyambi vati iri idano rakatorwa rekuratidza vanhu kuti Zimbabwe iri kuita sarudzo dzakachena pasina kubiridzira. Vati izvi zvakakosha zvikuru sei zvichitevera mutauro wakabuda pasarudzo dza2013 wekuti maex evanhu vaivhotera mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai aifamba achienda pana vaRobert Mugabe veZANU PF. Vari kumirira mukuru weMDC Alliance vaNelson Chamisa musarudzo idzi vaJameson Timba vaudza Studio 7 kuti vachaenda mangwana kuti vadzivirire chikiribidi chakaitika musarudzo dzapfuura.
Makatarisa election re 2013 vakaprindawo 35% maballot pamusoro pemaregistered voter, asi zvamboitika pasirose paelection. Kana pachiitwa election maballot ano panoprindwa maballot anoenderana nevanhu vakaregista, mozoisa yamunoti contingency isingapfuuri 5 kana kuti 10% yenhamba iyo. Kana makusvika ku 35% munenge makuda kutozorana rimwe election ngariri paroti neriri kurana iroro musi wa30 July.
Vari kumirira mubatanidzwa wemapato ari mucoalition of democrats kana kuti COD vaElton Mangoma vanoti zvakanaka kukokwa kuzoona chiitiko ichi, asi vanofunga kuti zvakakosha kuti dai patanga paitwa musangano wekubvumirana kuti maballot paper acho achange akamira sei.
Ini ndikavabvunza kuti mwakuda kuprinta komadi kumbotanga matipawo sambo yacho kuti muri kuprinta zvakaita sei, kwete kuti tingototange kuona zvichiprintwa even pamwe tisingabvumirani nekuti maballot racho rakamira sei. Nekuti pane rimwe riya rakambotenderera mumawhatsapp ratisingadi kuti ratisingabvumirani naro kuti design iyoyo.
Masangano anoshanda akazvimirira akaita seelection resource center anoti wakokwa nezek kuzoona kudhindwa kwemapepa aya. Vanongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vati zvakakosha zvikuru sei kana pachitariswa zvichemo zvemapato anopikisa, asi vati dai zek yakatanga kubuda pachena kare zvikuru panyaya yekusarudza makambani achadhinda magwaro ekuvhotera.
Fidelity Printers ndiyo iri kuprinta ka vaifanira kubvumirana before they choose Fidelity Printers. Vaifanira kubvumirana kuti Fidelity Printers ndiyo inoprinta. Now choice yatoitiwa munongouya as detectors, we don't know what happened. But out there in the world vanhu vachafunga kuti ZEC yakateerera madimands eMDC, that's why MDC yakauya kunoita spectator kuona printing of the watch.
Imwe nyanzvi munyaya dzekudhindwa kwezvinhu isina kuda kudomwa nezita yaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vane chekuita nesarudzo idzi vavepo pakudhindwa kwemapepa ekuvhotera, vachiti zvinokwanisa kudzivirira zvimwe zvinhu zvinogona kuzokanganisa sarudzo. Vati kana mari chaiyo ichidhindwa nemakoronyera, chii chinozotadzisa kuti magwaro ekuvhotera adhindwe zvisiri pamutemo? Vagumbo vatiwo chimwe chakakosha kuchengetedzwa kwemapepa aya kana achinge adhindwa pamwe nemafambisirwo awo kuenda nekubva kunzvimbo dzekuvhotera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.